isu semakereke tinofunga kuti waMugabe vane zvizhinji zvavakasiya zvinobatika kumhuri yeZimbabwe. But pakarepo zvekare zvipo zvakapotseka muupenyu nekuti munhu wese haagone kunaka. Vanhu vanoti chikomo chinonaka rumwe rutivi, rumwe ruchishata. Kuri kudivi rezvatingati zvinobatika zvavaMugabe sezviri kungotaurwa nevazhinji. Ichokwadi kuti in terms of education, munhu akaita kuti vanhu vari vanhuwo zvavo vaite access to education. Tinotarisa zvekare nechinhu chakadai nemagetsi, vanhu vanga chitarisire pasi. Asi chinhu chakaitwa zvakanaka chekuti munyika medu taane magetsi. Munoona kuti zvimwe zvezvinhu zvataitizira kuHarare zvinhu zvakadai semagetsi. Rural electrification ndiri kufunga kuti chinhu chavakaita chinoda kuti chirangarirwe zvikuru. Tinoziva zvekare kuti kune nyaya yeland reform ine gakava rakanyanya zvizhinji. Asi zvataurwa zvese zvaiswa apa idanho rekushinga rawakaita rekuti vakatora ivhu vakadzorera kune wanhu.
Ko, zvivo zvamungati zvakapotswawo navaMugabe munguva yavo yavanga vari mumasimba iyoyo?
Zvatingatarise sekunge zvisina kumira zvakanaka chavaMugabe, chinotaurwa chikuru ndichocho chekuti vakanyanyogarisa vari pachigaro. Utongu hwedhemokrasi haudi kuti huite senge utongu hwemadzishe hwokuti ishe vanozogadzwa vamwe ishe vafa. Izvozvo hazvina kunaka. Chechipiri, isu tinofunga kuti vakatadza kuenzanisa iya yamunoti domestic policy neyatinoti foreign policy. Paforeign policy yavo vaMugabe vaiva munhu airemekedzeka, munhu aigona kumira pasingagone kumirwa nevamwe achitaura zviro zvake, aita research dzake. Asi isu tinofunga kuti foreign policy inofanira kunge iri kudefenda domestic interest. Saka munochiona kuti domestic interest yedu seZimbabwe haina kudefinewa zvakanaka zvekuti vanhu tinoita rally behind kuti semaZimbabweans ichi ndo chatinoenda kuzoti kana taungana nepane dzimwe nyika tinodefenda zvakati. Zvakadai nekuti mukaona ana Fidel Castro kunyange dai vakanga vachivengwa nevamwe, asi vanhu vemunyika mavo waiva nechiwimbo nemunhu wavo. Haugone kunofadza vana vari kunze, vana vako mumba vasiri kufara, vanokumukira kana dai uri baba.
Ko, pane nyayawo yechitendero,
ndo chinhu chikuru chakaita kuti vaMugabe vakashamisa vanhu vakawanda. Mukaona muma70s vanhu vaifungidzira kuti vari kurwa hondo yechimurenga vari kupusha iya yainzi communism, ende yakanga iri against yainzi Christian civilization to an extent yekuti zvinana Ian Smith pavairwa vaiti tiri kudefenda Christian civilization. Asi choshamisa vaMugabe ndechekuti wazouya chitenderano chavo chechicatholic vakaramba vainacho. Machechi vaityira kuti zvichida vanogona kusketa nationalize zvikoro zvakanga zviri zvemachechi, mahospital akanga ari amachechi. Asi vaMugabe vakasikoona machechis sevanhu vavanoshanda nawo, kwete sevanhu vavanopikisana nawo. Saka isu tinofunga kuti semachechi, chokwadi muZimbabwe tinei inonzi iyaya freedom of religion.